manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri kurume 15/2022 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti izvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vechidiki vanoti kusagadzikana kweupfumi munyika kwave kupa kuti vanonge svosve nemuromo sezvo mabasa ezvavakadzidzira asiri kuwanikwa uyewo vasina mari dzekutanga mabhizimusi avo. Bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCOVID-19 rinova zuva rechitatu izvi zvichiitika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZim Rights rakaparura chirongwa chekubatsira vanhu vanenge vachida kunonyoresa kuvhota sezvo vakawanda vari kuchema-chema kuti havana chekufambisa. Sangano rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission rakaparura chirongwa chekuti vanhu vanyorese kuvhota richienda pedyo nemisha yavo cheMobile Voter Registration musi wa1 kukadzi kunyange zviri kunzi vanhu vashoma vari kuenda kunonyoresa kuvhota. Vamwe vanoti Zeki haisi kushambadzira zvakakwana chirongwa ichi. Asi sachigaro veZeki amai Priscilla Chigumba vanoti vari kuita zvose zvinodiwa mukushambadzira chirongwa ichi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru weZim Rights vadzikama ibere.
Chirongwa chiri kufamba zvakanaka chose. Tiri kungotanga kuchiita rollout. Tikaita rollout in Masvingo, in Shavani, in Gweru. We should be rolling out in Harare, in Bulawayo, in Mutare, as well as in Bindura. Parizu na nisatinda anima statistics, because statistics zeli zinoshika ne Monday. But ndaingu wanazwangu ma updates, kubwane zuro, kubwa kugweru kwa andro kunzwa kuti wechidiki wane excitement yuma shato. Pamwenewe kuzushawane, pane mapicture atakato tumirwa vachinji vacho vaitiwo zvavo vari kuda kuzoita muchinyararire
nechikonzero chei
nekuda kwekuti kunzvimbo dzakaita sana Shavanoko kunowanzozikanwa nenhau dzepolitical violence saka vari kuzviita havo muchinyararire ndingangoti it could be better. Maonero edu ndeye kuti vechidiki vazhinji havasati vanyatso pinda muchirongwa ichi. Vamwe vachiri kuverengera kuda mudhi yacho haisati yanyatsodi yanyatso vabata.
Saka muri kuita sei kuvakurudzira kuti vanyorese kuvhota?
We are in for the long game. Saka tinotora edu nguva yedu tichivakurudzira imi muchitibatsirawo kushambadza mashoko. Kuti vachidiki vakwanise kuti vange vachienda kunovhota. Hatisi kungotageta vechidiki chete. Pachirongwa ichi tiri kutageta zvikuru sei avo vasingakwanise kuzvibatsira. Vamwe vanorarama norema, vane madisabilities akasiyana siyana, asi vanenge vachida rubatsira kuti vange vachikwanisa kusvika pavoter registration center. Vamwe vavo ndevaya vatoti kwegurei. Saka zvekuti vazoswerewonekwa vachienda kumakombi zvinovaremera. Saka ivavo ndovatiri kungoti vanoti chaira runhare shato yedu yobva yatosvika pavanogara ipapo yovatora yoenda navo vonoregista ichivadzosera kubva pavanenge vavatora. Saka ndo chirongwa chatiri kumhanya nacho ichi tiri kutarisira kuti chinofanirwa kunge chatekeshera nenyika yese by the time yatinozosvika kunana April, kuitira kuti munhu mumwe nemumwe asawanikwe aine chikonzero chipi zvacho chekuti asaregister kuvhota.
Mukuru weZim Rights vadzikamai Bere vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Vanoda kubatsirwa nezvekufambisa neZim Rights vanonzi vachaenhare panhamba dzinotevera dzinoti kugweru 0772 698 386, zvishavane 0772 673 801, uye masvingo 0772 318 047. Zimbabwe nezuro yakapinda muzuva retatu pasina munhu afa nechirwere cheCOVID-19, zvichireva kuti vanhu vafa vachangoramba vari zviuru zvishanu nemazana matatu nemakumi manomwe nevana, kana kuti 5374. Asi uwandu hwevanhu vakabatwa nechirwere ichi hwakati wedzerei zvakanyanya, sezvo vanhu mazana maviri nemakumi maviri nevaviri 222 vakawanikwa vaine chirwere ichi, zvasiya vabatwa nacho vave zviuru mazana maviri nemakumi matatu nechimwe zvine mazana matanhatu nevatatu, kana kuti 231603. Vanhu vanodarika mazana maviri vakapedzisira kubatwa nechirwere ichi musi wa31 Ndira. Bazi rezveutano rinotiwo vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yeCOVID-19 vave mamiriyoni mana nezviuru mazana maviri nemakumi manomwe zvine mazana mana nemakumi masere nevatatu, kana kuti 4,270,483. Vabayiwa nhomba yepiri vava mamiriyoni matatu nezviuru mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nezvipfumbamwe zvine mazana matanhatu nemakumi maviri nevasere, kana kuti 3,299,628. Vanhu vabayiwa nhomba yetatu vava zviuru makumi masere nezvina zvine mazana manomwe nemakumi manomwe, kana kuti 84,770. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba, kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana, kuti inyatsoshanda zvakanaka. Botswana yaita nyika yekutanga kuchamhembe kweAfrica kutendera vanhu vakabayiwa nhomba yeCOVID-19 kaviri kupinda munyika iyi vasina tsamba yekuti vakavhenekwa zvekare utachiwana uhu mukati memazuva mashoma, kana kuti PCR test. Danho iri ratambirwa nezvizvarwa zveZimbabwe zvinotenga nekutengesera munyika iyi. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Gurukota rezveutano muBotswana vaEdwin Koloti vakaudza nepfenyuro yenyika ine musvechishanu manheru kuti munhu ave kungokwanisa kuratidza tsamba yekuti akabayiwa kana kuti COVID-19 certificate pamuganhu wenyika, kana kuti anokwanisa kubayiwa ipapo, sezvo nyika iyi iine nhomba mamiriyoni matatu dzaisati yashandisa. Zvizvarwa zveZimbabwe kunyanya izvo zvinorarama nekutenga nekutengesa zvinhu zviri kutambira nemufaro urongwa uhu zvichiti nyaya yekumanikidzwa kuvhenekwa kana kuti maPCR test yanga yovapedzera mari sezvo zvichidhura. Amai Florence Manzungu vanoita zvekutenga nekutengesa vari muguta reHaboroni muBotswana vanotiwo vange vanzwa nokunongonwa mino pese pavaida kunotora zvekutengesa kuZimbabwe nekuZambia vachiti
kufamba kwanga kwava kudhura nenyaya dzokuti maPCR anga achidhura. Mukatarisa kuva pakatanga nyaya yemaPCR anga ari kudhura zvokuti zvanga zviri kuremera vanhu vakawanda, nokuti unenge uchida kubva munoMbotswana waikwanisa kuita maPCR kuna Diagnofem yaidedzera about 850 fula, then wakubva kuZimbabwe unenge uchida PCR inenge ichidedzera 60 US. Saka izvi zvavatiitira zvicharerusa zvikuru mafambiro evanhu.
Chimwewo chizvarwa cheZimbabwe chinorarama nechamuka inyama muguta reFrancistown vaThomas Marimbe vanoti dai Zimbabwe yatora danho ratorwa neBotswana. Mutungamiri wesangano reZimbabwe International Cross Border Traders Association vaDennis Juru vaudza Studio 7 parunare vari muJohannesburg, South Africa, kuti matanho ari kutorwa neBotswana akanaka chose, asi harevi chinhu kana hurumende yarerutsa zvimwe zvinoita kuti kufamba kuve nyore.
Isu tiri kukumbira hurumende kuti ivhure mabhodha vanotenga nekutengesa vagone kuwana cheuviri, vagone kuyambuka vachienda kunotenga uye kunotengesa kunze kwenyika. Because kufamba kwedu sezita redu tirima cross-border traders. Tinoita zvekutenga nekutengesa kunze kwenyika. Saka as long as border rakavharwa, isusu hatiko, it means isusu ati existe muso wehurumende yeZimbabwe.
Asi nyanzvi munyatsa utano hweruzhinji inoshanda yakazvimirira muguta remasunga Bobotswana vasiyabonga kuzvayo. Vanoti dai vanhu vachitevera mitemo yakatarwa maringe nekudzivirira COVID-19, dai nyika zhinji dzanyevenutsa nyaya dzekufamba.
Dai zvinhu zvese zvaiitwa accordingly. Mamabhodha mama aisavharwa. It was necessary and it is still not necessary kuti kuvharwe. But just because isusu vanhu tiri careless kana notora nguva kuti tione kuti zvimwe zvinhu zviri serious. But tikaita serious bedzi tikafollowa maprocedure acho inoteerera nevanhu vanoziva nekwazvo.
Botswana iye ine vanhu vangangosvika mamiriyoni maviri nezviuru mazana matatu chete iri pakati penyika shoma dzemuAfrica yose dzine vanhu vanodarika zvikamu makumi manomwe nematatu kubva muzana vabayiwa nhomba dzose dzecovid-19. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wehurumende yeCanada vaJustin Trudeau vave kushandisa masimba avo echimbi-chimbi avasingawanzoshandisi kuti vabvise vanhu vakavhara migwagwa yakawanda munyika iyi nemarori vachiratidzira kusafara kwavo nemutemo wehurumende wekuti vanotyaira marori ava vabayiwe nhomba yeCovid-19. Vatredio vanoti vari kuratidzira ava vachasungwa uye marori avo achatorwa. Vanhu ava vava nemavhiki maviri vachiratidzira. Hunjura dzinoti America yakumbira zviri pamutemo kuti itumire kumatare ayo vaimbova mutungamiri wenyika iyi vaJuan Orlando Hernandez avo vari kupomerwa mhosva yekutengesa zvinodhaka. Mapurisa anonzi akomberedza imba yavaHernandez muguta guru renyika iyi. Dare repamusoro-soro renyika iyi riri kusangana nhasi kuti rizeve chikumbiro chekuti vatumirwe kuAmerica kunotongwa kana kuti kwete. Bajeti yangave yekanzuru kana yehurumende yagara iri nyaya inonetsa kugutsa munhu wese. Izvi ndizvo zviri kuonekwa mubhajeti rekanzuro yeguta reHarare yakaziviswa nezuro, iyo vamwe vagari pamwe nedzimwe nyanzvi vari kupa maonero akasiyana-siyana. Vaimbovemeya veguta reHarare vaBernard Manyenyeni vanoti bhajeti rose kuti ritambirike uye kuti rinzi rakanaka hunge rakapinzawo pfungwa dzevagari munguva yekuuchikwa kwaro.
Vazhinji vanowanzogunun'una kuti kuuchikwa uku kunowanzoshandisa pfungwa nenjere dzevari mukanzuro chete. Pfungwa nenjere nezvishuwo zvevagari vanofunga kuti pazhinji zvinodarikwa kana kuti mafambirwo anoita kuuchikwa kwanomhanyiswa, anoka kumbunyikidzwa zvekuti panozobuda bhajeti vagari vanoona sebhajeti risiri ravo, risina kupinza zvichemo zvavo nezvishuwo zvavo. Inyaya inofanira kugara ichigadziriswa.
Vamanyenyeni vanoti vanofadzwa nekuti bhajeti iri rakakoshesa nyaya dzekuwanisa vagari mvura yakachena pamwe nekufambiswa kwetsvina, vachitiwo guta vagari varo nekudaro vagari vanofanirwa kunge vachitsigira bhajeti iri kuburikidza nekubhadhara mitero.
Guta vagari varo, saka kana tasvika panguva yakadai so ndinochikumbira kuti tese ngatiwanikwe tiri vanhu vakatendeka. Chekutanga tinezvitu vagari kana vakomekedzwa kunzi vabhadhara mitero yakati neyakati ngavabhadhare.
Vanotiwo kanzuro inofanirwawo kunge ichisungirwa kushandisa mari dzevagari nemazvo. Asi mukuru werimwe sangano revagari vemuHarare reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vanoti vagari vakawanda havasi kutambira bhajeti iri vachiti pfungwa dzavo hadzina kupinzwa mariri.
Isu sesangano revagari tiri kuona kuti bhajeti reguta reHarare vagari vazhinji vari kuchema-chema nekuti vari kuti pfungwa dzavo zhinji hadzina kunge dzakapinda mubhajeti.
Vashumba vanoti mitero iri kunzi vagari vabhadhare yakanyanya kukwirisa kwazvo zvekuti vashoma vanoigona. Pakapasiswa bhajeti iri nehurumende Vagari wakawanda vakachema chema kuti miripo yegore rino yakakwira zvakanyanya vachiisa pazvikamu mazana mana kubva muzana kana kuti 400%.
Pfungwa dzevagari tichitarisa mubudget rachajwa marets wagari vari kuaona akakwirisa havasi kugona kuabhadhara. Kanzuru yakabhajeta ichironga nemari dzisiri muhomwe yavo.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanovewo mugari wemuHarare vanotiwo bhajeti iri rinoratidza sekunge rakakura zvakanyanya sezvo mari iri mumadhora emunyika, asi pachokwadi harisi bhajeti rakakura zvekuti ringakunda kuita zvose zvinodiwa neguta.
Bhajeti iri rakakura zvakanyanya, asi rinoratidzawo kuti mari yedu yemuno haina simba rakawanda. Dambudziko nderekuti vari kuda kutemba nehurumende pane mari zhinji dzavari kutarisira, especially pakuzogadzira marodzi. Saka tichaona kuti mari iyoyo ikasabva kuhurumende zvinokwanisa kunetsa service delivery.
Kanzuro yeHarare yagara ichichemawo nerekuti iri kutadziswa kuita mabasa ainotarisirwa kuti inge ichiita nekuda kwekuti vamwe vagari havasi kubhadhara mitero yavo nenguva. Pataenda pamhepo, mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vanga vasati vapindura mibvunzo yedu. Asi vaChideme vakamboudza Studio 7 Svondo Rapera kuti vagari vane chikwereti chekanzuro chinosvika $17 billion yemari yemunyika, uye vanotarisira kuti vachabhadhara mari idzi kuitirawo kuti kanzuro ikwanise kufambisa mabasa ayo.
Vagari vane chikwereti chinosvika icho mabhiriyoni 17. Hongu tinetarisiro kuti vachakwanisa kubhadhara zvikwereti izvo, nokuti pane zvimwewo zvavari kuona kuti kanzuro iri kuita pamabasa ayo. Saka tinovimba, vari kufara nemabasa aitwa nekanzuro, uyezve vachazobvisawo mari kuti mabasa aramba achienderera mberi.
Kanzuro yeHarare yakaparura bhajeti remari inosvika mabhiriyoni 40 nerimwe nemamiriyoni masere emadhora yemunyika, kana kuti 41.8 billion Zimbabwe dollars, mabhiriyoni 10 nemasere emadhora kana kuti 18.2 billion ichienda mukuwaniswa kwevagari mvura. Imwe 6.4 billion dollars yakaiswa mukufambiswa kwemabasa, kuchiti 8.8 billion ichienda kunyaya dzedzidzo, utano nezvimwewo, kuchitiwo 4.2 billion ichienda kunogadzirisa migwagwa. Mari inoita 3.8 billion ichienda kuzvirongwa zvakanangana nekuchengetedzwa kwevagari, kuchitiwo 144 million dollars ichienda mukuchengetedzwa kwezviwanikwa nezvakatikomberedza. Kunze kwekunge paita muonera pamwe chuma chemuzukuru pakati pekanzuro nevagari panyaya dzekuunganidzwa nekushandiswa kwemari shuvire yekuti guta reHarare ridzokere pamakara aro ekuve guta rechiedza chezuva kana kuti Sunshine City icharamba iri chiroto. Vechidiki vanoti kusagadzikana kweupfumi munyika kwave kupa kuti vanonge svosve nemuromo sezvo mabasa ezvavakadzidzira asiri kuwanikwa uyewo vasina mari dzekutanga mabhizimusi avo. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevechidiki ane makore maviri apedza zvidzidzo zvake zvecomputer science Muzvare Simbiso Mautsa vanoti vave kutorarama nekutenga nekutengesa. Muzvare Mautsa vanoti izvi handizvo zviri pamwoyo wavo.
Mabasa ari kunetsa, rangorarama nekutengesa.
VaPrince Mutebuka vakadzidzira kuita mabasa ekuongorora zvicherwa kana kuti geologist vakapedza zvidzidzo zvavo muna 2017 vatiwo pane vavakadzidza navo gumi nevaseve vashanu chete ndivo vakawana mabasa.
Asi kusvika nhasi kubva mugore ra2017 handisati ndambobayirwa chitupa chekuti ndiwanewo basa, ndiwanewo chouviri mukati mekurarama kwangu. Vabereki vakatiendisa kuzvikoro vachifungidzira kuti tichiudzwa kunzi ukadzidza uchazowana basa ugoraramawo upenyu hwakanaka. Asi aiwa izvi tazozoona kuti handizvo mukati menyika yeZimbabwe, anawo kumukira kuenda kubasa.
Mutauriri wevechidiki muCitizens Coalition for Change vaStephen Chuma vaudza Studio 7 kuti sevechidiki vanoshushikana zvikuru vachiti nhau yekushayikwa kwemabasa iri kunyanyobata vechidiki. Vapomera bato reZANU-PF mhosva yekuondonga upfumi hwenyika.
Asi tozviziva kuti panhau yose iyi muroindiyano, tinozviziva kuti ZANU-PF ndo yakaputsa makambani Ai employer yechidiki wakawanda munyika muno notaura mamaini akafanana na Shabani Mashaa mine anguwa matongo totaura makamba nakafanana na Code Storage Commission akusina vanhu vaiimbloya ikoko makambani akawanda zvikuru akaitwa run down ne ZANU-PF
asi vakasanobata chigaro chemutevedzeri wemukuru wevechidiki mubato reZANU-PF vatenda ichirau vaudza Studio 7 kuti hurumende iri kuumba mabasa vakapa muenzaniso wekugadzirwa kwemigwagwa vachiti vanhu vari kuwaniswa mabasa.
Mabasa mabasa ari kuhurwa kuburikidza nemaprojects manyewa vanhu vari kuita nehurumende. Chekutanga kwese kugadzirwa marodhi kune mabasa ari kuvhurwa ikoko maonesa projects mazhinji ari kuitwa.
Vachirawo vatiwo vechidiki vasina mari vane mukana yekunotsvaga mari kumabhanga ari kushanda nehurumende kusimudzira vechidiki.
Bhanga iri ndorinonzi Empowerbank rekuti rine maconditions asina kumboenda kuhoma steering kufana nevamwe mabhengi ari kupawo zvakare mari asi kuti upuhwe mari haungopuhwa nekuti vakuva kupuhwa mari unopuhwa nekuti unengwaaakupoza.
Nongonyedze zveupfumi vamasimba kuchera vatiwo zvakakosha kuti upfumi huvandudzwe munyika kuti vechidiki vawane chouvira.
Rimwe dambudziko randinoona nderekuti munhu akatanga kuita zvaanoita ari one munhu aisa anenge akuda kuteedzera izvozvo ndofunga pakaitawo kuti vechidiki vava vanobatana vowana dzidziso yekurana mabhizinesi zvingaitawo futi kuti mabasa anga achiuya akawanda.
Studio 7 yakundikana kunzwa kubva kudivi rehurumende sezvo mutevedzeri wegurukota revechidiki nezvemitambo muzvayo yeoka isimba negavi vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira pataenda pamhepo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Munhau dzemitambo. Remangwana renhabvu yemunyika harina kunyatsojeka sezvo kunonoka kupa mhinduro kweFIFA pane kukakavadzana kuri kuitika pakati peZifa neSports and Recreation Commission kuri kuenderera mberi. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzezvemitambo dzinoti makakatanwa munyaya dzenhabvu muZimbabwe akapa kuti mutungamiri weZifa vaFelton Kamambo vachiri kucherechedzwa neFIFA asi vakamiswa basa neSRC vachimiswa pamberi pedare nezuro ndokuzopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Vamwe vataura neStudio 7 vari kudivira vakamambo vaudza Studio 7 kuti FIFA yakatopirwa nyaya yekusungwa kwavo iyi uye iri kutarisirwa kutora matano. Mitemo yeFIFA haitenderi kuti masangano akaita seSRC ari pasi pebazi rehurumende rezvemitambo apindire munyaya dzemutambo wenhabvu. Kupindira kwemasangano akadai nevamwe vari munyaya dzematongerwo enyika kwakapa kuti nyika dzakaita seKuwait, Nigeria, Pakistan neChad dzimbomiswa kuve nhengo dzeFIFA. Izvi zvinotevera kuti zvikwata zvenyika zvose kusanganisira zvemadzimai uyezve zviri muPremier Soccer League zvisatenderwe kuenda kunokwikwidza nezvikwata zvekune dzimwe nyika. Vakamambo vakasungwa paHarare International Airport nemugovera nemubati wehomwe wesangano reZifa vaFilimon Machana. Mutongi wedare vaStanford Mambanje vakapa mutongo kuti vakamambo nebhodhi ravanotungamira vasave nechekuita neZifa kana kushanya kumahofisi eZifa kusvikira nyaya yavo yapera mudare. Vakamambo avo vari kumiririrwa navaadmaya Rubaya vakabviswa mari yechibatiso inoita iyo zviuru zana zvemadhora emari yemuZimbabwe uyezve vakanzi vanofarira kupa dare magwaro avo ekufambisa kana kuti passport. Pamusoro pezvo vakamambo avo vari kutongwa pamwe chete navamachana vaStanley Chapeta vaBrighton Malandule navaJoseph Mamutse vakanzi vanofarira kunyoresa kumapurisa kuve kwavo munyika kamwe chete pasvondo rega rega. Vashanu ava vari kupomerwa mhosva yekuita basa reZifa nekunyora matsamba vachishandisa zita reZifa ivo vakadzingwa basa neSports and Recreation Commission. Vamambanje vakatara kuti bhodhi reZifa iri rinofanira kudzoka kudare musi wa31 Kurume apo pachaenderera mberi mudare mhosva yavari kutongwa nezvayo. SRC ndiyo yakamhangara nyaya iyi kumapurisa nechishanu svondo rapera. Mapurisa akataurirawo dare kuti pane vafakazi gumi nevashanu vachataura navo nezvemhosva iri kupomerwa vakamambo nevamwe vavo iyi. Vafakazi ava inhengo dzekanzuro yezifa pamwe nevashandi vaviri vesangano iri vaxolisani Gwesela nava Wellington Mpandare, avo vakanyorerwa tsamba dzekudzingwa basa nebhodhi ravakamambo iri. Vachapeta vakasungwa vari kumba kwavo kukwekwe, asi vamamutse navamalandule vakauya kudare vachibva kudzimba dzavo sezvo vaivasiri muusungwa. Sezvo vakabva kumba kuya kudare, vamamutse navamalandule havana kubviswa mari yechibatiso, asi vari kubatwa nezvisungo zvimwe chete nevamwe vese kusvikira nyaya iyi yapera. Bhodhi ravakamambo rakamiswa basa neSRC musi wa16 Mbudzi, asi riri kupikisa kudzingwa uku. FIFA, iyo inotungamira nhabvu pasi rese, yakaudza SRC kuti idzore bhodhi ravakamambo pabasa kana kuti ichatora matanho makukutu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.
Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kugunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pashortwave.
The connection chatinotaura nevechidiki nhasi tiri kutarisa nyaya yekukosha kweredhiyo muupenyu hwevanhu tichangobva mukupemberera zuva reWorld Radio Day nemusi wesvondo. Tichataurawo nevechidiki vari kukwikwidza musarudzo dzemabielections ari kuitwa musi wa26 Kurume. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne7255 shortwave.
Tamuga, not the checker, my settings, my frequency, my feelings. What is I want you, and this is my guy, and this is good to go to mix a link and the van to a guy. Who's a tether van now? When we end this damn, don't tap like a swing that just from Chichi, why I got my pick as the crown.
Pera rakaiti mbotarisa misoro yenhau zvakare. Vechidiki vanoti kusagadzikana kweupfumi munyika kwave kupa kuti vanonge svosve nemuromo. Bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere checovid-19 rinova zuva rechitatu izvi zvichiitika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana mshida utitumira samba mbosha, zitumire ku studio7@voanews.com. Muno kwaniswa kudzwa na uzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri mu Washington DC.
So we see cut this and